A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington at this Thursday, September the 26th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Round Table, we are discussing the current situation surrounding Dr. Peter Magombeyi and also what came out of the United Nations General Assembly and also what is happening to the late President Robert Mugabe. PJ.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again. 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 kilohertz medium wave, 1525 kilohertz, 17820, Monday through Friday at 8 p.m. And PJ.
Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join the conversation right now.
Yes, and if you're just joining us, we are giving you the latest. The Zimbabwe Doctors for Human Rights today told Studio 7 that the acting head of the Zimbabwe Hospital Association, Dr. Peter Magombeyi, who was in hospital in Harare following his abduction earlier on, has now been airlifted to South Africa for treatment.
And the spokesman for the Zimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamandi, told Studio 7 that in the interest of safety for the patient, Dr. Magombeyi's departure from the hospital was not announced in the media.
Let's take a listen to what Dr. Fortune Nyamandi told Studio 7 earlier on.
Yes, no confirm kuti vaMagombeyi vave munzira vakananga ku South Africa kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusoro soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vaMagombeyi vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera, havana kubuda nemuchivande. Vatopfuura nepa airport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivanze, vabuda zvakanaka chaivo. Ipapa ndingakwanisa hangu kutaura ndakamirira magweta vaMagombeyi, asi semazira muri kuita nyaya iyi yanga iri nyaya yanga iri sensitive. Saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vaMagombeyi pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwakanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurikavha, semunhu achiri kupora. Asi kana paita hapo miscommunication nevemedia, ipapo maybe tine urombo naizvozvo. Asi tinofunga kuti ndozvanga zviri the best for the patient for now, kuti akwanise kunge achibuda aende kwaari kuenda kuti anowana rubatsiro. Tinovimba kuti vane machiremba avari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo zviri nani vazozvitaurira. Chipatara as of 3 days ago changa chiri, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachirikungoshanda the same arrangement here. Saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurambirwa kupi uye zviri kufamba sei. Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri in communication navo, vaMagombeyi vari mstage yatiri kuti vachiri kurikavha. Vane trauma yakanyanya, kunyanya yatinoti psychological trauma mushure meexperience yavakaita. Saka uyezve vachiri under a lot of investigations yekuti tione tikwanise kunyatso asesa kuti kukuwadzwa kwavakaitwa whether mukurohwa kana mukuinjektwa zvatisingazivi kana chero zvingangova zvakaitika pavari. So tingati maconcerns edu sana chiremba ari pairi, ma investigations Then chechipiri rehabilitation kunyanyanya pa psychological trauma ndiyo tira kuti tibile nao. Andikwanise kunge ndichiziva kuti vanogara kwengo yakaita sei. Nekuti kutenda kwavarikuita kuSouth Africa kuti kutonotsvagawo expertise yekuti vaonekwe nana chiremba vamwe vane unyanzvi pamusoro-soro vanova maspecialist munyaya dzezvekufamba kwemagetsi mupfungwa nenyaya dzetrauma. Saka andikwanise pari zvino kuti nditaure nekuti ini handisi specialist mufield iyoyo. Asi tinotarisa kuti vachambotora chinguva chakati kuti kusvika vanyatsodzoka pakuti vadzokedzana zvakanaka.
We were hearing there from the Zimbabwe Doctors for Human Rights spokesperson, Dr. Fortune Nyamandi, speaking on the current condition of Dr. Peter Magombeyi, who we understand was airlifted to South Africa today. So he was just giving an update. That was breaking news earlier on, PJ.
Meanwhile, the President Emmerson Mnangagwa was addressing the United Nations Assembly last night and called on, actually this morning, called on the West to remove sanctions on targeted members of his government.
And also the First Lady, Amai Auxilia Mnangagwa, was also at the United Nations, where she had events on the sidelines of the main meetings, with one of them major events involving receiving an ambassadorial health award from Harvard University, which has sparked a lot of controversy. Mm-hmm. Political analyst Dr. Chipo Ndere spoke to our reporter earlier on, and this is what she had to say about that.
I was also informed that yes, I'm sure there's a medical team which was organized to be attending him. To us as an association,
Kwaro iri ranyorwa nema ambassador, mafoma ambassador ku Zimbabwe vachibva ku America vanga vari vamiririri ve America muzvabwe. Kwemakore akawanda pamwe chete nevamwe vanhu vanoshanda ku State Department yatingati ya equivalent ye Ministry of Foreign Affairs yemuno America. Riri kuti ivo vari kunyunyuta nekupiwa kwakaitwa Mai Mnangagwa Award neveku Global Health iku Harvard vachinzi vave ambassador wezveutano hwevanhu. Vari kunyunyuta vacho vari kuti zvaitwa neHarvard hazviratidze kuti vari kunzwisisa madambudziko ari kusangana nevanhu muZimbabwe kuburikidza nekutonga kwavaMnangagwa. Nyaya yanganyiswa kumberi ndeyekuti tinoziva isusu kuti pana chiremba akasangana nedambudziko akasvika pakurohwa uye zvaari kurambidzwa kuenda kunomurapwa kuSouth Africa. Saka vari kuti kana ivo Mai Mnangagwa vari very close kuregime iri kuita zvinhu zvakadaro, vanogonzi ambassador wezveutano sei. Vanhu vachiti ivo zvaitwa neHarvard zvinorakidza kuti Harvard inobvumirana nemabatirwo ari kuitwa vana veZimbabwe navaMnangagwa naMai Mnangagwa. Kuti gwaro racho zviri kunzi Mai Mnangagwa vari kurecognizwa nebasa ravanga vachibata panhau dzezvekensa yevakadzi. Zvichinzi basa ravanga vachibata ravaita kuti varakidze kuti munhu anokoshesa utano hwevanhukadzi nevana. Ndosaka vapiwa chinzvimbo ichi. Vanyora vanga vachinyanyisa kusimbisa nyaya idzodzo dzemahuman rights pamwe chete nekuti kana Mai Mnangagwa vakapiwa chigaro ichi zvinoratidza izvo kuti vekumayunivhesitis akakosha pasi rose havana basa mararamiro evanhu vemuZimbabwe. Kusvika panguva dzino vanga vasati vapindura kudai vanogona kuzodaira mangwana nokuti zvaitwa kumazuva rodoka ekuno.
We're hearing there from Dr. Chipo Dendere speaking on the controversy surrounding the awarding of an ambassadorial health award to Zimbabwe's First Lady Amai Auxilia Mnangagwa. But I understand we have our reporter who's actually fresh at the United Nations in Ntungamili Nkomo. Let's go over to him. Hello, Ntungamili.
Yes, ma'am.
Yes, can you give us an update? You were there while the President Emmerson Mnangagwa was addressing. What did he touch on?
Well, quite a number of things, but primarily the issue of targeted sanctions on ZANU-PF individuals and entities linked to the ruling party. So Mr. Mnangagwa made the case at the UN against these sanctions, saying they were affecting ordinary poor Zimbabweans. Therefore, he appealed to those countries that imposed them, especially the United Nations and the European Union, to remove these sanctions. He also made an attempt to distinguish himself from the leadership of Mr. Robert Mugabe the late, starting off his speech by making a comparison, even without saying. He reminded the General Assembly that Mr. Mugabe was late, and then he proceeded tactically to say that he is the bringing in a transition, meaning he's transitioning the country from the Mugabe era, where a lot of horrible things happened, really. And he says he has now brought democracy to Zimbabwe. He has repealed laws like IPA and POSA. He says his country, his party, rather, his government, is in consultation, is in discussion with opposition political parties. Therefore, he says that the country is moving forward and has also made a lot of strides in turning around the economy. Mm-hmm. So, in brief, the major highlights from his speech were the issue of sanctions, the issue of him alleging that he has brought democracy to Zimbabwe, and of course pledging to work hard to revive the country's economy.
Tiri papo regeti pinde mururimi rwa mai nekuti ndiri kutonzwa kuti kuri kuitika zvakawanda ku United Nations uko. Mungatitsana nguro here ntunga kuti zvii zvakabatwa navamunangagwa apo vaitaura nhasi mamba kwedzi.
Zvakawanda mavi zvabatwa navamunangagwa vachitaura. Vataura ivo nenguva dza 16 past 2 o'clock nenguva dzeZimbabwe. Vabata nyaya yezvirango. Vasvoroposa zvikuru zvirango izvi vachiti zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vozvavo vemuZimbabwe. Naizvozvo vakumbira nyika dzakaita seAmerica neBritain neshamari dzayo muEuropean Union kuti dzibvise zvirango izvi, nekuti vari kuti zviri kukanganisa upfumi hwenyika pamwe chete nevanhu veZimbabwe. Vayeuchidzawo United Nations kuti nezverufu rwavamugave, uyezve vati ivo semutungamiri wenyika mutsva vamunangagwa vakufambisa nyika negwara rakasiyana negwara ravamugave. Vari kuti vaunza utongi hwejekerere kana kuti demokrasi munyika, uyezve vari kuti vashanda nechisimba, vashanda zvakasimba kuvandudza upfumi hwenyika, uyezve mitemo isina kunaka, mitemo inodzvanyira vanhu veZimbabwe yakaita seIPA nepoza. Saka vatendawo satazi neau nekuramba zvichivatsigira
nhare dzaantunga pari zvino. Haihope kuti ikoko tiri kunzwa mapurisa kwakamira zvakanaka here ikoko ntunga? Tiri kunzwa mapurisa apo. PJ, we're hearing there from our reporter on the ground in Tunga Milinkomo, but the line, it's not very clear, so we're going to be trying him again. I'm not sure if he's still on the line. Yes, is PJ, I think you can take over because we can then let him go.
Ngesikhathi esifitshane sona leso ngathi fahla ngamafitshane obone kusenzakala emadabuka kusa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe emhlanganweni owe-UNGA.
Kunenga ukhulumileyo kodwa ngizafinqa PJ ukhulume ngodaba lezijeziso wathi kazilungelanga iZimbabwe ziphazamisa uZulu ajikelele. Ngakho uthe amazwe afana leMelika labo European Union kumele azisule lezo zijeziso. Uphethe njalo udaba lukaMgabe na usowatshonayo wathi yena njengomongameli omutsha usehambisa ilizwe ngendlela ehlukileyo kule kaMgabe. Wathi uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe usesule imithetho ecindezelayo efana lephosa kanye le-IPA. Ngakho uthi lokho ibufakazi obugcweleyo obuveza ukuthi hayi ngempela uhamba ngendlela ehlukileyo kule kaMgabe. Ubonge njalo African Union nabo-SADC ngokuma leZimbabwe kudaba lwezijeziso. Ukhulume njalo ngodaba lomnotho uthi hayi ubaba uMthuli Ncube umphathinhlambo wezemali usebenza gadalala mpela ngokusho kwakhe uthi umnotho usotshengisa impawu zokuvuka ngempela. Kodwa unxuse amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza leZimbabwe basebenzisane ekuvuseni ilizwe. Ngokutsho kwakhe uthi iZimbabwe is open for business, okuyingoma asesaziwa ngayo emhlabeni jikelele lapho aya khona.
Kwamukelwe ngendlela bani ya konke akukhulumileyo khona lokho? Nxa siqathanisa lokuthi umonga owayengumongameli Robert Mugabe esethula umbiko wakhe eUnga.
Well, ukuthi kwamukelwe njani ngeke ngitsho nxa ukhuluma ngokuthi ngabanye abakhokheli bamazwe omhlaba, ngoba ngesikhathi ekhuluma abakhokheli abaningi bese beqedile ukukhuluma baphuma, bekunabakhokheli abalutshana mpela. Ngakho asizange sibone i-reaction esobala ukuthi bakuthethe njani, ngoba hayi inkokheli eningi ibi sihambile. Kodwa it's not ukuthi ubaba uMnangagwa abakhokheli baphumele yena ekhuluma, hayi yena ube ngunumber number 14 ongangokuthi ukhulume sokulei impela abantu sebehambile njalo kayisuye yedwa. Ngibona abanye behleka kubo-social media ukuthi ukhulume phambi kwesitulo kuphela. Yebo, kungatsho njalo, kodwa kayisuye yedwa okhulume sokungasela bakhokheli abaningi. Abantu abaningi bese bephumile besokulei. Ngakho we cannot measure i-reaction yabanye abakhokheli be-United Nations akade besemhlanganweni lo.
Yeah. Hayi, sizwa kuthiwa sokumele uhambe.
Maybe just, Ntunga, you said something interesting right at the end there. Can you just tell us, there's been a lot on social media about the audience in the auditorium itself when President Emmerson Mnangagwa was speaking. Tell us a little bit about that before you go.
Well, just to be fair and balanced news media that we are, where we saw many people deriding Mr. Mnangagwa, saying that he addressed an empty auditorium. Well, you could say that because many leaders had left by the time he spoke. It was very late. He spoke at 2 o'clock, 16 past 2, Zimbabwean time, and that was 16 past 2, Eastern time here in Washington, in New York. So when he spoke, obviously many people had left. He was number 14, I think, second last speaker. It's not only him who spoke to a near empty auditorium. Other leaders too, by the time they spoke, many people had left. So you can, you know, look at it the way you want. But if you go to the speaker, two, three speakers who spoke before Mr. Mnangagwa, and look at the attendance, it's almost the same. You could say they also spoke to an empty auditorium. So just to be fair, I think Mr. Mnangagwa spoke very late. He was scheduled very late, and it so happened that many leaders had also addressed and left.
And also, when you compare the delivery of Mr. Mnangagwa and the late President Robert Mugabe, how is there a big difference? We see this is his second appearance at the United Nations.
Kwete, in terms of context, you could say he read a speech that was designed for Mr. Mugabe. Because, you know, the talking points are really the same, the issue of sanctions, the issue of you know, the economy. He also touched on the issue of the need to reform the United Nations Security Council, which is another talking point that Mr. Mugabe was famous for. So really there wasn't any you know, difference, except that I know I could be crucified for this, but Mr. Mugabe was a better speaker. He could deliver a speech better than Mr. Mnangagwa, the current president.
Thank you very much, Ntungamili Nkomo. We will see you back in Washington, D.C., so you can give us more here on our program. But thank you so much. PJ Regaitende Remberi Nechirongwa Chedu. We were actually going to say, in other news, PJ, the former president Robert Mugabe's body was today actually taken to his rural home in Zimba. And government has issued a statement saying that it respects the wishes of the family regarding the final burial of the late President Robert Mugabe. PJ, what do you think of this development now?
This is becoming more tricky, and I can't just explain the phenomenon. But as the government rightly say, we leave it to the family to decide, and we respect the family's
the family's wishes. We also understand that the family spokesman Leo Mugabe was saying that the burial could be on Saturday, so we'll watch and see. What are your views on the issue? Please join in the program. You can write your number, give us your number and your code number so that we can call you for you to weigh in the program, PJ.
Yes, and there are so many questions about the mausoleum, about the shrine that was supposed to be built. What happens now? There are so many questions that nobody is able to answer right now. Kungasenani, siyalambulela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, lapho esihluza indaba ezehlukeneyo eziphathelane labomama, eziphathelane lemuli. Lamhlanje uhlelo lwethu siphatha okuphume emhlanganeni omkhulu womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly owenzelwa eNew York khonapha eMelika. Lapho ke umongameli Emmerson Mnangagwa enelise ukwethula amazwi akhe emelele iZimbabwe, ilizwe lakhe. Uphatheke izinto ezimbalwa ezichasiswe lapho ke ngamafitshane nguNtungameli Nkomo okhona ngale. Ngakho ke asoyi kuphatha kangako ngalolo daba. Kodwa ke olunye udaba esilalo njalo oluchisayo olusanda kwethulwa olusanda kwephulwa embizeni ludaba lukadokotela Peter Magombeyi osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli wenhlanganiso yabadokotela yeZimbabwe Hospital Association, Doctors Association, uDr. Peter Magombeyi. Yena ke obesendabeni okwensuku zonke lezi ngoba eke wathunjwa wanyamalala okwensuku ezingaba zinhlanu ele enyamalele, wazotholakala ngolwesine olwedluleyo. Saluphatha njalo udaba lona lolo, sakhuluma laye emoyeni. Wazoba sesibhedlela okwensuku zonke lezi, kwaba le waliswa ukuya esibhedlela ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Kwayiwa emthethwandaba, kwatholakala isinqumo sokuthi kumele avunyelwe ukuya kwele South Africa, kodwa amapholisa hala njalo, kwabuyelwa njalo emthethwandaba izolo lalamhla. Lokhu kuthiwa kavunyelwe ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Yikho ke siyajabula ukuthi silazise ukubana uDr. Magombeyi wenelisile ukuthi asiwe kwele South Africa ukuya kwelatshwa khona ngale, njengoba kade sokulokudonselana phakathi kukahulumende, abemuli, izihlobo, abangane kanye laba kumsebenzi wezempilakahle, lamagqwetha alwela ilungelo loluntu. Kade sokuphonga ukuba le ndaba eziningi-ningi. uhulumende esithi hayi bubonaka bamalisi ukuthi akahamba ayekwelatshwa kwele South Africa, kodwa bazama ukumvikela yena njoba kulabanye abantu abakade bezama ukumthumba njalo esesibhedlela. Yikho ke bona bazama ukuthi bamvikele, bebengatsho ukuthi ubotshiwe. Kodwa ke ngokwaliswa kwakhe ngamapholisa esengena kundizamthinya kuthangi, akwenze abantu abaningi bathi bona hayi uhulumende akakhulumi iqiniso, ngoba umvaleleni ukuthi agade indizamtshina ahambe kwele South Africa xa esithi kabotshwanga, kwabuyelwa ke emthethwandaba. Kodwa ke hayi namhlanje kwenzakele, uwenelisile ukuthi aye kwele South Africa. Sibe lethuba ke lokuthi sixoxe ngodaba lolu olokuvunyelwa kuka Dr. Magombeyi ukuthi aye kwele South Africa. Asizweni.
I was also informed that yes, I'm sure there's a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be treated as a matter of emergency.
Ngizwa kuthiwa usefikile kwele South Africa lapho thole kulabantu akade bemelele. Laba ngabantu ke okumele bamelaphe khona ngale kule South Africa. Sithi ke thina ngapha impilo yakhe ikhathekile kakhulu nxa sesikhangele khona ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile. Simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khona ekhaya iyaphuma lani, njalo lakhona ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho. Sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele High Court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapholisa.
And on our end, we are still trying to engage the employer and start negotiations with regards to our remuneration, reviewing of our allowances.
Okwamanje lokhe ke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu. Sinethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Lobe umnumzana Simba Mjuru akathi khuluma ngodaba luka Dr. Magombeyi.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi tine gango tiri kutarisa zviri kuitika pamusoro paDr. Peter Magombeyi. Uyezve zviri kubuda kumusangano mukuru weUnited Nations uko takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ikoko nasi mamba kwedza. Tiri kutarisa zvakare zviri kubuda kubva munyika pamusoro pevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo tiri kunzwa kuti mutumbi wavo wawanikwa iwo uchiendeswa kumusha kwavo kwaZvimba nhasi, uyezve kuti vakatarisira kuradzikwa nemusi weMugovera. Taona hurumende ichitaura iyo kuti iri kubvumirana nezvido zvemhuri, saka zvimwe zvezvimwe zvatichange tiri kukurukura nemi ipo pano. Asi sekuziva kwamuri kuita kumusangano weUnited Nations usati waitwa, panga paine kuratidzira kwanga kuripo pakati peMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uyezve neZANU-PF yavaMnangagwa vakabatana neDecember 12th Movement vanga vachiita ivo kuratidzira muNew York nemusi weMugovera. Pane mumwe chizvarwa cheZimbabwe vanga varipo ipapo vaitaura ivo vachitsutsumwa nenyaya yekupambwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vaiti chii pamusoro pekupambwa kwavakamboitwa ivo.
Zita rangu ndinoitwa Owen Chari, ndakaberekerwa kwaMurewa, but izvezvi ndakugara muno muAmerica nenyaya yekuti ndakatiza kuurayiwa hondo iri kuZimbabwe. Ndakabva kuZimbabwe musi wa2 May kuya kuno kuAmerica, saka izvezvi ndakugara muno muAmerica. Ndakapotera kuno nenyaya yekuti musi wa22 January ndakavange ndiri kumba, ndakaenda kumba kwangu after vana vangu vatorwa nema state security agents, ma CIO, masoja nemuprisa mumwe chete. Vanhu ava vakange vari vashanu, 4 vavo vakange vasina uniform, mumwe wavo akanga akapfeka uniform yeRiot. support ini. Wakandi tora wakanda nini? Kuchisango chiri pedro ne nogzin. Pandaga torwa inini. Ndakange ndakawanda musango. Asi vakaenda kumba vakatora vana vangu zvechisimba. Vaviri vakomana vane makore 20. Bowen na Rowan ma twins. Vakatora foni vakandifonera pa foni pangu. Vachiti ukasauya kuno tichauraya vana vako. Ndakabva ndatanga kufamba kuenda kumba kuti vangauraye vana vangu vaviri. Instead ndakati pamwe inini vakatora inini zvangu ndiri mumwe chete vakandiuraya mhuri yedu inenge yaratikirwa nemunhu mumwe chete. Ndakaenda kumba, ndichisvika kumba ndakasanganawo munzira vane mota yegudzi rwefortuna yesilva. Vachingondiona vese vakaburuka vakanga vane pfuti dzeAK-47 dzakanga dzine mapanga kumberi. Ndakarohwa negaro repfuti ndikawira pasi. Vana vangu nguva idzodzo vakabva vaburuka mumota vakaudza vana vangu kuti dzokerai kumba muchimhanya musacheuke. Kubva ipapo ndakabva ndatorwa ndikakandwa mubhuti remota vakadhiraivha kuenda neni vari mumabhuku dhiraivha kusvika pamabhuku turn off pachinzira chinodimbudzira kuenda kuAirport. Pachisango ichocho paspace muti zihombe vakatanga kundirova. Vaindirova vachindibvunza kuti ndiani akanga akupai mari kuti mudemonstrate. Demonstration iyaya rekuchedzerwa nenyaya yekukwidzwa kwefuel. Saka vaiti mimi makange muchipiwa mari naChamisa, president weMDC. Uko izvozvo ndakaramba ndichiti inini handina kupiwa mari naChamisa asi nango demonstrate osenge zvikuita maZimbabweans yese. Vakazoti iwe zvauri secretary wesecurity MDC mumabhuku tafara. Tipe mazita evanhu vese mumabhuku tafara. Ini ndakazviramba ndikati ndikakupai mazita muchange muchipamba vanhu ava muchivashungurudza. Zviri nani sezvo matora ini ndiri mumwe chete. Itai zvese zvamunoda pandiri. Vakaramba vachindirova. Ndakazviitira tsvina, ndakazviitira weti. Mumwe wavo akadira weti akaitira weti mubhodhoro redoro akanditi inwa. Ndakange ndakanongedzerwa pfuti. Zvese izvi zvichiitika.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Owen Chari vanova ivo nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachisvora ivo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu uyezve kutapwa kuri kuitwa vanhu munyika. Vachiti ivo vakatombotapwa uyezve pari zvino vakutogara muno muAmerica vari mupoteri. PJ.
Yeloke ongumunye owake watunjwa njengalokho okwenziwe uDr. Peter Magombeyi lapho ke ubechasisa ukuthunjwa kwakhe la lokwamehlelayo konke khuluma ukuthi nana nababa abanye bangkhona babethambisa kuye bemchaya bemhlukuluza okwamanje swazwabaleka kwele Zimbabwe esiza lapha kwele Melika. Njalo ke ngizathanda ukuthi ngixolise ukuthi okade khulunywa laye uGibbs Dube owestudio 7 laphana ngudokotela Masimba Ndoro yena-ke ngowenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Aiwa PJ, tinenge tine munyarikani wedu wekutanga pari zvino tina mukoma Simba Mujuru vetsangano reZANU PF. Makadiko vamujuru?
Moshe, tinofara. Makadiko ikoko?
Aiwa, tiri wadi. Mungatipo here maonero enyu pamusoro pekutaura kwakaita mutungamiri webato renyu reZANU PF vamunangagwa nezuro?
Ndodaira kuti vakataura zvakanaka zvakafadza zvikuru sezvo vari head of state vachimirira munhu wese muZimbabwe. Nyaya dzavakabata vakatanga nekutaurira vanhu repasi pose kuti zvo late president konga kusisina. Vakazoita highlight nyaya dzeeconomy, collapse of the currency, collapse of the economy, vakaenda into the recovery which is being led by the private sector. Vachikurudzira kuti zvo tinoona kunge kuchaita employment especially yemuvanhukadzi nemayouth. Vakataura re-engagement process with the rest of the world. Vakazotaura futi nenyaya yekukurukura kwema-different political parties. Ndobva vabata futi nyaya dzezvirango zviri kutikanganisa pa-development zviri kutikanganisa isisi kunatsobudirira wakazotaura nyaya yemalaws mamwe akabviswa, wakataura futi nyaya yecorruption. In fact wakati corruption icancer, saka ndoona kunge kutaura kwavaita vaitaura chaizvo chaizvo zvavaifanira kutaura semukuru wenyika.
Okay, maybe if you can just give us that in English. What was your impression on the delivery that was made by President Mnangagwa yesterday, or well, this morning at the UN?
I thought the delivery was very precise. It was well articulated. He knew exactly what he wanted to say. He reminded the rest of the world of the passing of the late President R.G. Mugabe. He also talked about the economy, the collapsed economy, the collapsed currency. He talked about the road to recovery, which is being driven right now by the private sector. He talked about creating employment, especially for women and the youth, the re-engagement process, the dialogue among different political parties, bringing everybody to the table for the conversation. He also further went and talked about sanctions, the need to get those removed, and how they are slowing down the recovery process and the development process. He touched on the privatization of major parastatals and the opening up of some laws to encourage business to thrive. He also talked about corruption being a cancer. So I thought it was a very, very enlightened address to the world as a representative of the country. So it was a spot on, a good delivery from the head of state.
But some of your critics are saying that the reality on the ground is not in line with what the president was saying at the UN.
Well, those critics, I mean, most of them can criticize because most of them are on the opposition. But the reality is that when the president said that the economy had collapsed, you don't need the critics to tell you that. When he says the currency had collapsed, you don't need a critic to tell you that. When he talks about fighting corruption, you don't need a critic to tell you that. These are realities that are on the ground that every intelligent Zimbabwean, we are intelligent Zimbabweans, everybody should really understand. This is an absolute truth.
Please hold on, PJ.
Yeah, lapho ke besizwa kumnumzana Simba Mujuru. Uyakhuluma yini isindebele mnumzana Mujuru? Yeah, asaphendulanga lapho kodwa ke mnumzana Simba Mujuru ngowe Zanu PF lapha eMelika eUSA branch. Kulungizwa kuthiwa kusokulomlaleli, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo baba. Yebo kunjani?
Wait. Your call has been placed on hold.
Angikwazi ke ucingo. Eh. Hello.
Eh, yakuzwa khuluma.
Yeah, ngikhuluma lobani?
Umbongwe lokhuluma naye.
Yeah, siyawamukela kuhlelo lwethu. Ufuna ukuphathisa kuluphuda?
Eh, khuluma ngani namhlanje asazizwa ngisho.
Ah, ziningi indaba zangikhona ezokuthi uDr. Magombeyi senelisile ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa okuphume emhlanganeni we-United Nations General Assembly kanye lokuthi umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli wele Zimbabwe isidumbu sakhe sesiwe wozimba seza kuyanxotshwa khona ngale. Asazi ke khetha omthandayo.
Ya mina vele engiyiboni rakhela leyo abayenzileyo ukuthi umnanga umgaba kwazimba.
Yeah.
Kahle kakhulu bamlayile umnangagwa. Bamlayile kakhulu vele bayenze kahle bamthatha umgaba ahambe kwazimba. Ayeke kwakhonala umnangagwa uyazenzisa kakhulu vele benze kahle kakhulu. Le nto le kade sebeyakha leyo bethi bayiyakhelela umgaba wazofaka yena umnangagwa ahlale kuyo. So into njengomfazi kamgaba ukuthatha umnangagwa ahamba umgaba ahamba yenahla kwazimba uyenze kahle kakhulu. Kanti le nto leyo nayo umnangagwa kade sayikhuluma e-United Nations ekhuluma amanga yodwa yikho dasayikhulume i-one bephume bonke bahamba. Ayikho into kamnangagwa vele ethenzileyo from umgaba ngo-1980 ekhuluma ngama-sanctions. Namanje nayo umnangagwa ukhuluma ngento e-one yakhulunywa ngumgabe. Ayikho into ezinezitshenze laphana umnangagwa azinangayenza. Sanctions angaphumi ahlale khona enjalo vele umnangagwa azaphuma.
Yeah. Eka Dr. Magombeyi liyamukele njani udaba lokuthi usenelisile ukuya kwelatshwa kwele South Africa?
ende kube into enhle kakhulu ukuthi ahamba enache South Africa lo doctor lo ngoba isenzo sezano asazi ukuthi babe nezani vele khona kwane sekhaya ukuthi bamezana kwadliwa so benze kahle ukuthi bamthathe bamlaphise South Africa ngoba doctor bombana bakhona phana abantu bezane benze kahle kakhulu nakubeka kakhulu ukuthi bamthathe lo doctor bamlethe South Africa ahlole ukuthi bamenzeni ngoba vele athole ukuthi bamfake ikhefu bamjezile ngamajekshini angekho right angafa noma yinini so benze kahle bamthatha bamletha e-South Africa. Ngiyabonga kakhulu.
Kulungile baba, lathi siyabonga kakhulu. Ube lelanga elihle.
Sha. Alright.
Yeah. That was our listener there. Yeah, he touched upon the delivery at Unga and Mugabe's burial in Zimba, as well as that they've received the good news of Dr. Magombeyi being treated in South Africa.
Mm-hmm. To all those that are live streaming with us, would like to thank you. We have Emmanuel Nyakonda live streaming here with us, Oswell Mumbama Alford, with due respect to Simbamu Juru. And uwane paninires hospital go there, I think wakuda kuita brain cancer. Asi ndrukun skoti tineve MDC inotunga miru wanava, Nelson Chamisa, aregeitinde kwa vari. Hello?
Makadi.
Ai watiri waditi, shi introduce jenyu, tivatanzwa, titaurone.
Inindi naitwa Murozimada.
Mm-hmm.
Provincial Organizing Secretary wa MDC.
Ehe, tinokutenda iva mada. Tinoona isu takaona vamunangagwa vachitaura ku United Nations nasi mamba kuedza. Uyezve takaona bato renyu rinotungamirwa na Nelson Chamisa muchiratidzira muNew York nemuswe mugovera. Mungati tsananguriro kuti makatambira sei zvaitaurwa izvi uyezve kuratidzira kwenyu kwakafamba zvakanaka here?
Chekutanga ndinoda kutenda nemukana iwoyu. Chechipiri, ndinoda kuti ndi hongu kuragidzira kwedu kuNew York kwakafamba zvakanakisisa. Chaizvo takaita budiriro yatatichitarisira yakakwanisa kuenda pamusoro. Saka ndinoti zvakafamba zvakanaka chaizvo tiri kuNew York.
Mm-hmm. Tochitarira kutaura kwakaita vamunangagwa nezuro kuUnited Nations, makaonawo sei zvavaitaura?
Kutaura kwakaita vamunangagwa ndichitarisira kuenda kundorakidzira kwatakaita, handina kuona zviviri zvichibatana, nekuti chakandirwadza chaizvo pakutaura kwavamunangagwa ndechekuti vakatanga mareforms. Mareforms ndonyaya yemusangano yakakura, kwete musangano chete wedu, asi ndonyaya yecivil society kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ivo vari kuti zvinhu izvozvo zvakati tsepete kurakidza kuti zviri kufamba zvakanaka, asi hachisi chokwadi. Nekuti tichiona mirizhonga iri kuitika munyika, kubvira August, January, vanhu vachifurwa, vakadzi, varume vanozvifambira, vakadzi vachibatwa repu, haisiriyo new dispensation kutaura mareforms avaitaura nezuro. Izvozvo hazvikurudziri vanhu vepasi rose vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe kuti tigare panzvimbo inoyerera ropa zvakadaro.
Mm-hmm. If you can say the same thing in English, what was your take on the delivery of Mr. Emmerson Mnangagwa yesterday, this morning really, at the UN, and also how, you know, your protests, did they work?
My position is very clear. I'm opposition to Mr. E.D. Mnangagwa. As much as I'm opposition, I felt very ashamed for the president of the country to misrepresent the situation on the ground. To me, he dismally failed because he was not honest. Leaders are supposed to be honest.
Mm-hmm.
He misrepresented the facts on the ground because, as we are talking, in Zimbabwe, there are no reforms. But he said the reforms are on. But we know from August last year, January this year, people have been killed. Women have been raped. So the actual situation on the ground with what he represented yesterday, it is very pathetic because the world today is seeing everything that is going on. So he was supposed to have been brave enough to say the truth. That way, we can be liberated as a country, we can be in a better position through them as leaders.
Thank you very much, PJ.
Yeah, umnumzana Mada lapho OMTC lapha eMelika obekhuluma ngakubonileyo la ngombono wakhe okukhulunywe umnumzana Mnangagwa emhlanganeni omkhulu United Nations General Assembly esithi hayi obengakhuluma iqiniso elipheleleyo ngesimo esikhona kwele Zimbabwe.
Aha, vamjuru amene uthi muripo here apa. Kana
sokulo kulo mlalelo secingweni uNdlovu. Siyakwamukela uhlelo.
Yho mam, ninjani?
Hayi, saphila njani?
Hayi, siphilile.
Yeah, sixoxa lawe ungaphi komhlaba?
Ngicela ngise South Africa.
Yebo phela.
Yeah.
Ufuna ukukhuluma ngalokhu da?
Ngenkulumo kababa uMnangagwa.
Yeah. Qhubeka.
Yeah, ukuthi inkulumo yakhe uyikhulumile yona, kodwa ke angiyibona ukuthi iyasiza ngenxa yokuthi into oyikhulumayo akusiyona eyenzakalayo. Ngoba laba bantu abadinga inkulumo, badinga izenzo, not inkulumo. So yena ume ngaba esenza into eyabe ibonakala ukuthi manje sehlonipha ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-sanction bazowasula. And ama-human rights la uma kukhulunywa ngawo, kufanele ukuthi siqaphele ukuthi kugoqela izinto eziningi. Akusikhona ukuthi kukubulala abantu kuphela, ngoba iZimbabwe kudala yaqala ukubulala abantu, kodwa ama-sanctions azange akafakwa. Aqala ukufakwa uma kuyukuthi sebengasa-respect i-property zabantu. So uma bengabuyisela leyo nto yokuthi beyekho ukubulala abantu, be-respect ne-property zabantu, yikho lapho abangasisa khona ama-sanctions. Okhuluma kwakhe angiboni ukuthi kungamsiza ngani, angiboni.
Yeah.
Ukuze basize ngalulu.
Yeah. Sesikhangeleke njengoba nawe waphatha ngodaba lwamalungelo oluntu. UDokotela Peter Magumbeyi senelisile ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Mbono bani ungawufaka phezu kwalolu daba?
Ngicabanga ukuthi kulungile lokho ukuthi bamvumele ukuthi ahambe. But inkinga ebakhona ukuthi information ekhona sokululo ukuthi sihlakale. Ngoba sokufuna ukuthi information ayirelease sasezimbabho ukuthi yena bamthoshe ngayiphi indlela. Bamthoshe ethila or bamthaba injection okumlalisa wabe bamthoshe. Okuzoqondakala ukuthi laba abantu abamthetheyo bamthethe agenesi uMnangagwa noma bathile ngumnangagwa. Uthi yona leyo nto ngenzakalayo ukuthi izanu ingavumeli abantu ukuthi bedemonstrate ngendlela efaneleyo, vele yona nje leyo izobanga ukuthi ama-sanctions angapheli. Ngoba amapholisa kufanele bebe nendlela yokucontrola abantu labo abagangayo, hayi ukuthi bamisa ama-demonstrations abantu babe besa-demonstrate befike bebahlaye babachithe. Yona leyo nje iyodwa vele irongo. Ama-sanctions angeke aphele ezilongu babesaqhubeka ngale ndlela abaqhubeka ngayo. Naleli yokuthunja abantu nokushaya abantu bengayenzanga lutho bedemonstrator angeke ukuqeda ama-sanctions. Siyakubona ukuthi abantu bamoshe, yebo siyavuma. Kodwa lokho akusho ukuthi amaphoyisa sofanele mhlawumbe i-government sofanele ivale ama-sanctions. Sofanele i-government ibhekane la lezo zikanyi ezingenelayo. Ngoba la inkinga yaseZimbabwe ukuthi abantu abangarespekthi ama-human rights yi-government. Akuso muntu individual, abantu kulawa ti individual sokuzosusiseka. But i-government ongokwayo yona ehlukumeza abantu kakhulu. That's why amanye amazwe amakhulu ebaphatha ngalolu hlobo. Futhi nabo ukubaphatha kanjalo, okuningi okubulala eZimbabwe kuyukusela be-government, hhayi ukuthi ngama-sanctions. Akusikhona lokho. Kusela babo yikho kubanga ukuthi ilizwe lingaphumeleli.
Ye, ungakahambi Ndlovu, lombono na ongaba lawo phezu kokungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe umbiko sisanda kuthola ukuthi abemuli sebethe sebesiyamngcwaba kozwimba lapha adabuka khona, njalo lo hulumende laye usethe hayi siyahlonipha isifiso zabemuli.
Anginawo umbono mina ngenxa yokuthi umgabe kimi akasho lutho vele, ngoba kimi sake serial killer, waqeda abantu basemathebeleleni ngebhuka wondi yakhe. So kimi fana nokuthi angifelwanga umuntu. Akekho umuntu oshonileyo kimi othiwa ngathiwa eZimbabwe kushona umuntu. Ushonile kuba basemashonaleni nothi kithi abasemathebeleni, thina sishonelwanga umuntu. Kodwa into ekhona, sishonelwe umuntu obesegugile, kanti bafanele ukuthi nashone asasemusha ukuze nathi mhlawumbe inhliziyo zethu zizoba ngcono. Manje besegugile ithehla vele kufana ngoba ukumkuyafa leli sadani sokuba besesifikile. But kodwa mina angifelanga umuntu vele ukuthi umgabe ngingatsha kuphi noma ngingatsha kuphi noma kushoniwe noma kuyazilwa, kimi vele akukho lokho, akukho nasengqondweni yami, ngoba kufana lokuthi akufanga muntu.
Hayi, sibongele kakhulu Ndlovu ngokusiphathisa kuhlelo lethu.
Okay,
That was Mr. Ndlovu there. He touched upon President Mnangagwa's speech, and he also says he misrepresented the situation in Zimbabwe. There are human rights violations. So as soon as he cleans up his own house, that's when the sanctions that he is so talking about can be lifted.
Mm-hmm. Thank you so much there, PJ. Tineme Tereri. Hello, caller. Ai waregaiti dzokere zvedu tombotaura navamujuru. Vamujuru, muripo irapo?
Ndichiripo.
Ehe, muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kufona, vari kuti ivo zvimwe zvanga zviri kutaurwa navamunangagwa zvavari kutaura hazvisiri izvo zviri kuitika munyika munoti ipapo?
Ndanzwa vachishandisa izwi rekuti misrepresented. Inini kwandiri izwi iroro rinoreva kuti zvo vakataura zvisiri izvo, kana vakataura vakareva nhema. Isusu sevanhu veZimbabwe, as educated as we are, kana mukuru wenyika achitaura kuti zvo economy ingaikolapsa, currency ingaikolapsa, ichochi chokwadi chinogona kuitwa verified. Ava dzimwe nyaya dzekutaura speciali dzataurwa nevebato reMDC kuti nyaya dzakutaura zvimwe zvacho zvavanouya nazvo cannot be verified. Kana mukuru wenyika achitaura kuti re-engagement process is happening, tinovaona vachifamba kune dzimwe nyika vachitaurana nevamwe vevanhu vedzimwe nyika kuti zvinhu zviende mberi. Kana vachitaura nyaya yemasanctions, sanctions are all there. ZIDERA is an actual law, and executive orders from the White House are on the record. So this is all available for public consumption. Vakataura nyaya yemaparastatals, vakataura nyaya indigenous laws akaitwa repealed. All this stuff is all available on the public domain. Nyaya corruption, vachitaura kuti kune corruption. Mukuru varugara vachizvitaura every day kuti corruption is cancer. Zvinhu zvinozikanwa nemunhu wese. So using the word misrepresenting when he's talking about these issues on the world stage, I think vari kutaura zvisiri izvo. Mukuru vakanatsotaura zviri kuitika chaizvo chaizvo muZimbabwe.
Vamada pindura itinzwi. Vamada. Hello.
Vatirera vachibva kutaura izvozvi. The very unfortunate situation with our country is it is being ruled through technicalities. That is where we have lost it with our country. We work on technicalities that will never take us anywhere. Mm-hmm. And what we mean by that is very clear. When the president came in 2017, his mantra was to kill corruption, to expose each and every individual. As we are talking today, let us, as the people of Zimbabwe, know at least 5 people we have been arrested for serious corruption that has been exposed in the country. And all these people are from mainly ZANU-PF. We have, you know, stolen millions and millions and millions of dollars. And there is nothing that is done. But ZANU is very good at paperwork. Their blueprint is looking very good. But what they do is the total destruction that is seen not only by just us as Zimbabweans, But when you just drive in there as a foreigner, you see total face of destruction. And it is ZANU-PF yesterday and today. Robert Mugabe was ZANU-PF. Mr. Mnangagwa was there with Mr. Mugabe. And all the guys that they've been fighting there, they are trying to expose each other there. It is ZANU that has brought the country to its knees. But they never wanted to talk anything to do with the reality of what has taken Zimbabwe down. That is very unfortunate for people like Mr. Mujuru. Mm-hmm. I have worked with Mr. Mujuru, and I guess he's from Michigan, you know, way back in the MDC with the late Mr. Nyandoro and all that kind of stuff. We have been on the same page of saying ZANU is failing the country. And they are turning around today for whatever reason. I have no idea. But let's talk reality. Let us not base on technicalities. That will never take us anywhere. That's exactly what we are saying right now.
Aiwa, mashoko makukutu. Regei timbotora kola tisatazuka kwa muri wa Mujuru. Halo kola, vamoyo. Halo vamoyo. Tiri wadi, tukutora nemi muri kupi.
Diri Musilva, tini mpirituri ya muno South Africa.
Ita uraiti nzwi.
Ziri kutawaru wa zukundi. President wedu nyaya vanongogara kuimba ingori nyaya yokungoimba iyo kungotipa iye zvinhu zvakanaka hakuna zvinhu zvakanaka zvivi ngavatange kutarisa kuti niki Dr. Magombei chii chiri kuichakakonzeresa kuti vatapiwe then pane vanhu vangani vakatapwa pasina kana any action inoitwa munyika yeZimbabwe ivo voenda uko kuamerica kujust kungowesta mari kungondopinda musangano kungotaura zvinhu zvisingabatsiri munyika kozvine nemapurisa acho hapasina kana munhu uri trusted mapurisa acho aripo ane ruoko kuti panyaya dzokuurawa kwevanhu nokutapiwa kwevanhu zvino ini ndoona sokuti nyaya ingoripo apaka ndiyo kungoti ikiti yakagera baravara inozviita kana mupostora inozviita madzibaba ichida kudya makonzo neplan vanhu vezanu-PF havasina mari mumadhorazi vakapedza kuba iko zvino vakuda kuzama kunyengerera ungadzika masankisheni unokumbira masankisheni kuti abe president wedu kana munhu kana akauraya mutemo unoti ngaasungwa apinde mujeri kana vanhu vakachema vachiti muregeineiko mukamusunga kaenda mujeri tozara ichichengetwa nani haaiwa regai mutemo utonge semutemo uri pavangobvisi masankisheni kana munhu asina zvaanofa vanofanira kuti vapinde mujeri kana munhu achinge auraya hazingobviswi masankisheni masankisheni haangobviswi kunonzi ndauyawo pano kukumbira kuti mubvise masankisheni nyika yezimbabwe chii chavakaita akamboitirwei masankisheni acho ndozvimwe zvinondirwadza uye vana vezimbabwe tanguvafararira kungeita semhashu dzapedza kudya izviyomu zvemunda tanguvafarira munyika dzevangu gambasi matinosenza imomo kuna kutongoenedzi makwerekwere makwere hazvitifadzi tinochida kutodzokawo kunyika yedu yezimbabwe but kunopisa and waborn with fear yatakangokura kubva kuna Mugabe kuchingonzi kuva Mugabe kwangotara nezvaunonyangarisa ukaurawa nanhasi ZANU-PF ndo ingori same system ingori navamunangabva ukaona voinda kwese kwavanondonyengerera kwese kwemene inyaya yekuti havasina madollars vari kuda kumbobawo sezvavakamboita president Robert Mugabe
aiwa kola sorry nguva yedu yadyana nakola sorry PJ I think you will have the last word on this one our time is really not on our side but the caller is just also lamenting what everyone else has been saying, that he feels that ZANU-PF is to blame for all that is wrong in the country.
Yeah, umlaleli wethu akathi secingweni lapho obekhuluma la ukuthi umnomzana Mnangagwa izolo kakhulumanga iqiniso lokwenzakala sibili kwele Zimbabwe ngakho ke isikhathi sethu yise singasavumi kodwa la lokhu bekhalakhala ngokuthi abantu sebesabalele emazweni womhlaba besiyadinga amadlelo aluhlaza amadlelo ukuthi bazinakekele bona lemuli zabo kungenxa kahulumende okhona owe ZANU-PF owayekhona kulo mgabe osekhona lakhathesi kulo Mnangagwa.
Mm-hmm. I would like to take this time to thank our valued guests who are with us. We had Simba Mujuru from ZANU-PF US branch, and we had also Muroji Mada of the MDC here in the US. Thank you so much, and all those that were live streaming with us. I'm Margaret Mtlanganya Huye.
Mina Praxitis Jeremiah, Sitas Vegate, Fanai, Yevigelisai.